vanhu vari kukoromoka vachiuya koko vakawandiwa zvisingaiti. Trafiki mukatumo kutopinda nemota pane marodzi akawanda akablokewa mukatumo, vari kuencourage vanhu kushandisa public transport. Mata chitima chavo nemabhazi anofamba nevanhu ndofanya kunzwisisa kuti ngari kufamba sei. Vanhu veUber neLift neinei ava vanopa transport nemateksi hava vari kuita mari chose. Zvekare in the last 4 or 5 days maprices emahotel anga ashuta up, mahotel rooms anosvita kuma 179-150 anga akwira kusvika kuma $730 to $800 a night. Saka panga pane kutaura kwokuti zvinotenderwa here kana kuti price gouging, but it seems inongonzi ima market forces because ndo demand yacho irikoizvozvo. And pane vamwewo vane dzimba dziri mumaoutskirts vakatobuda mudzimba dzavo vakaenda kunobhuka kumalodge kana kupi vari kushandisa dzimba dzavo as a way yekugenerata income by allowing people to kind of use their houses as mab&b.
Tichitarisawo nyaya yezvimwe zvakaita sezvekudya izvi, nekuti panenge pachitambwa mutambo uyu hanzi huku inenge ichidyiwa zvasiyana nepa Thanksgiving pematoki apa.
Kunodyiwa, vanoti kugocha maribs idzo dzichikens neinehaa izvozvo. Kunofiwa nyambo vari kudzimba vanoita mapati avo kunenge kuchidyiwa nekumwiwa zvokuti mangwana iyi pane nyaya pakuti vanhu vauye kumabasa nokuzvikoro, totoziva kuti haa kana ari maklasi emakuseni ekutanga aya idha vanhu vanenge vachikotsira nebhabharasi imomo vanenge varimo kana ndokunge vatokwanisa kuuya chaiko.
Imimi manga muchitsigira chikwata chipi?
Isusu zvikwata zvedu zvatinotsigira zvakarwiwa kare tiri vemaravens uko kubaltimoreko nemaseconds enee muno muatlanta wo ndo vanhu vatatitarisirawo kuti kuda vanotetsira vasvika mumanhikirikiri imomo. Nokuti last year maFalcons akambomiramirawo akasvika kwokupedzisira ikokoko. Saka but mutambo unongonakidza chero usiri wenyu, asi kuti nhasi panyaya yemaresults hatizi too concerned, asi zvinhu zvinongonakidzawo kuona vanhu vanotamba gemu yepamusoro.
Asi zviri nyore here kuti muzokwanise kutanga kunzwisisa mutambo wakadai, nekuti kazhinji kakuAfrica uko vakawanda vanenge vachifarirawo nhabvu chaiyo yesoka yedu?
Zvinonzi kana uri murume unongoita zvinoita maromans, mutambo wacho pokutanga unenge usinganyanyi kuunzwisisa, usinganakidzwi, asi haa ukapedza ukaita kaviri katatu nevamwe papapa muchiona, haa unopedzisira vatopinda vati vakota up muexcitement yacho. Hazvimbodzokeri sure, it's very exciting. Ndinorangarira pane gore rangu rokutanga kuya kuno chaicho ndinakidza maadvertisements aiitwa pakati nekufollowa nekuona zvinenge zvichiita vamwe, ndakati unotopedzisira wabata watoona kuti aishi kuti zvazvinoreva ndokuhwina kwachoko ndokudliwa. Asi zvinotira nguva yakati rebei, asi haa chinhu chinokuchinokuridza, asi vechidiki ndo vanotonyanya kukurumidza kubata nokuti vanobva vachoda kupindawo mutambo wacho kutotanga kutamba kuzvikoro.